inini ndakati ndikukumbira kumbo excuse from active participation because ndiri busy ndiri uine mastudies andikuita ne University of South Africa elaw ndikati ndoda kumbomira ndimbopedza izvi zvemastudies because zvanga zvakutora nguva yangu yakawanda kuti ndikupatiki yakwira so my interpretations anozouya ipapo ava avo ndobva ndakarealiza kuti so my interpretations avo ndeyekuti ndagarantii tiri kudiwa mupati muyamuya
manga muine zvipomerwa zvinochengeta nemarudzi nezvimwe zvakadaro imiwo makambonzwa here zvipomerwa izvi
ndatozoona mupepa but inyaya ndirikungosetileta within the party kuti vanhu vari kuaccusana for matribal discrimination and so on iyo nyaya yacho inini I can personally confirm kuti chinhu chiripo chandiri kuona mupati but I cannot say inini I was directly involved in that I don't think I've really participated in nyaya idzodzo dzetribalism but inyaya iripo especially kuregion kwedu kunoku kuti tribalism yakamira chaizvo mupati
saka vabuda mubato iri vangani nokuti tiri kunzwa kuti hamusi mega mune vamwe vabva vangoteerawo
vakawanda vari kungokanda maresignations tichingomaona tichingomwana vachikanda maresignation vakawanda chaizvo mumwe nomwe ari kubuda neyake reason ari kupa yake reason vamwe vari kuti tribalism vamwe vari kuti lack of democracy vamwe vari kuti chichi zvakasiyana siyana but vakawanda vari kubuda particularly mureason kunoku
saka imi mune zvekutaura here pamusoro pezvipomerwa zvamuri kupiwa izvozvi nokuti tiri kunzwa zvichinzi kune vamwe vanga vaine urongwa hwekuparadza bato kune vabuda ivavo
ndazviona zvichitaurwa naparty spokesperson asi sometimes zvinonetsa zvichanavigaaa level yepolitics yevanhu yakusvika ipapo isina element yechokwadi netolerance mukati kuti munhu kana achizwa akubuda akungopomerwa zvinhu zvisipo vanhu vane maproblems chaivo vanovaziva varimo mukati imo mavasi kubuda ndo vari kutokonzera kuti vamwe vanhu vanga vari innocent vakanyarara vari dedicated and committed kuparty vachibuda but vane problems vanovaziva vainavo vari kugara navo everyday ava vari kubuda vakafanana neni decision yandazotora ndeyekuti we are trying to push chinhu ichi chichienderere mberi but tine mafriction akawanda wanda apo tine macommitments atofanira kuita then ndozoti inini hawai ndichiwesta nguva yangu but ndichisiri kuda kufamba indi nemaassignments akandimirira andinofanira kuita vanhu vane maproblems vachiramba vachingosiyiwa vari mukati imomo so dedication yedu yese yatechiisa mupati inozopetsera yakuasetiwa kuti hawai pene mai wasting my time vanhu vari busy kukakavidzana nezvinhu zvisina nebasa rese maelections atosvika kudai
munotarisirwa kusenge muchidzoka mune zvematongerwo enyika riini
izvo I can't say but because zvimwe zvapolitics is an inside me inini ndakapinda mupolitics ndiri activist I'm a human rights activist that's my area so takazopedzisira takazoona kuti mupolitics but so since it's something very internal I can't say kuti I can completely forget this cinema elections ari kuuya 2018 now are very important that ari kuda change and some of us ni convinction yatinaka tingangomiri paside tongoti hai watoda ngogara pane zvatoda kuita for this country saka maybe in the nearest future or any time tingango takabuda taasamwe taurirana nevamwe vanhu because hai uko inini mashandiro acho haasi kufadza I can't work in an environment isina order isina respect ine matribalism nekutukana handikwane ipapo.